manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri ndira 14/2025 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvosvikirwa kuti zvakafirawo mumugodhi weStilfontein muSouth Africa. Zvikoro zvovhurwa nhasi vabereki vachichema-chema nekudhura kwezvinhu. Kambani inogadzira shuga yeTriangle yomisa vashandi mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Urongwa hwekubudisa vanhu vari mumugodhi weStilfontein kuNorthwest muSouth Africa hwapinda muzuva repiri nhasi. Mumugodhi umu muri kutyirwa kuti munogona kunge muine vanhu zana vakafiramo kubva zvavakakomberedzwa gore rapera nemapurisa achiti ari kuda kusunga vose vainge vachichera goridhe zviri kunze kwemutemo. Kusvika pari zvino kwaburitswa mitumbi 35 kana kuti 36 uye vapenyu vaburitswa 82. Mune imwe vhidhiyo yezviri kuitika mumugodhi umu yakaburitswa nesangano revashandi reGeneral Industries Workers of South Africa, mitumbi mimwe yave kuora ichionekwa ichiburitswa panze pamwe nevamwe vanhu vakaondoroka zvakanyanya. Kambani yeMines Rescue Services ndiyo iri kubatsira vanhu ava. Mutauriri wemapurisa amai Atlanta Mate vaudza vatori venhau kuti zvinosuvisa kuti vanhu vakafira mugodhi uyu vachitiwo zvine njodzi kushandiramo sezvo musina mweya wekufema wakanaka uye vashandi vachimbunyikidzwa. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hama Dziripi vakaudza Studio 7 kuti vakaudzwa nemapurisa emuSouth Africa kuti pane zvisvaro zveZimbabwe zvainge zviri mumugodhi uyu uye zvimwe zvainge zvasungwa. Zvimwe zvezvizvarwa izvi zvakamiswa pamberi pedare zvakabatwa nemhosva asi zvakanzi zvidzoserwe kuZimbabwe pasina kupika Jerry. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba.
Vanhu vanenge vakafira pasi ipapo vakawanda ende chimwe chachikonzerawo kuresva kweSouth Africa kuti yairambidza kuti vanhu vapiwe kana mapirisi chaiwo ARVs ayawo kurapa chigwere cheshura matongo. Kozoti zhara pane information yatiri kuwa isu hedu hatisati tazvikonfema asi kungotaura kuti panotowikwa kuti pari kuitika zvinosisa chaiko zvokuti vanhu vava kutodya vamwe vanhu yatinoti cannibalism iya
nechikonzero chei
nokushaya chikafu. Saka kurambidziwa kwaakuchiitiwa nyaya yokuti vawane chikafu pasi ipapo ndezvimwezve zvinokonzera kuti paitike zvinhu zvinosvika pakuhlisa kudero.
Zvii zvamuri kukurudzirawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviite kuti zvisasanganiwo nematambudziko akadai?
Chatinongokurudzira ndochokungoti vanhu vari muSouth Africa vanobva kuZimbabwe ngavazame nepavanogona napo kuti vagadzirise magwaro avo vagare muno zviri pamutemo, nokuti zvinosiririsa nyango kawa zvaitika muna December kana kuti kutanga kwemwedzi uno vanhu vachidzoka vachi pinda nomugwizi muna Limpopo makazara mvura pachita zvimwe zvinosiririsa chaiko nezvinowanikwa mumatondo. Saka tinongokurudzirawo vanhu kuti vawane magwaro akanaka, asi kurudziro yedu inodosvika kuZimbabwe kuhurumende
kuti kudii apa
kuti mapasipoti enyika inonga adzisiwe mutengo, nokuti ndo zvimwe zvinokonzera kuti tirasikigwe noupenyu hwevanhu vedu vachidarika vachishandisa nzira dzisiridzo kuuya ku South Africa.
Ko sei vanhu vari kupinda mumigodhi yakadai inonzi munenge musina mweya yakanaka yekufema kana zvekudya uye vamwe vachikwanisa kupondwa vari pasa.
Zvikonzero zvokuti vanhu vaende munzvimbo dzakadaro vachinda pasi pemigodhi zvakasiyana siyana. Asi chokutanga chandingataura ndochokuti zvinonetsa muSouth Africa kuwana magwaro okushanda uri muno. Chechipiri ndechekuti migodhi yacho vanhu vanenge vachiudzana kuti ine mari iri nani kudarika yaunowana uchitengesa kana kuti uchishanda uchiita atinoti mapeace job muno muSouth Africa. Chechitatu ndochekuti pane vamwewo vanotopedzisira vava kushanda vari pasi pemigodhi iyoyo vaita zvokumbunyikidzwa.
Zvikoro zvavhurwa nhasi asi paine kugunun'una kubva kuvamwe vabereki nevarairidzi nemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo zhinji munyika kusanganisira muguta reHarare changa chiri chipatapata nhasi mangwanani vana vachienda kuzvikoro. Vamwe vadiki vari kutanga ECDA ndivo vanga vachikwetsura mhere vasingadi kusiyiwa muzvikoro nevabereki vavo. Kutanga zvayo kutore yekudzidza iyi, asi munyori werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti varairidzi vari kuenda kubasa vaine bundu pamoyo.
Hurumende ngairangarire kuti ikaneglecta teacher yaneglecta nyika. Ticha ngatambire mari inokwana, ticha ngapuwe kodzero dzake, ticha ngakwanisa kugara mumba maanokwanisa kubhadhara rendi, anokwanisa kuendesa vana vake kuchikoro, anokwanisa kuzviendesa kuchipatara. Iye zvinezvi varairidzi vakawanda havagoni kurarama.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reZimbabwe Rural Teachers Union vaGibson Mushangu vati zvinhu zvakatonyanya kuomera nhengo dzesangano ravo.
Hazvisi zvose zvinomuta sati hurumende ngaitipe mari, asi ine zvakawanda zvinogona kutiita nokutitenda nokutikurudzirawo kuti tigoramba tichibata basa redu. Kuvapa kana mabhazi anovatakura kupera kwemwedzi chavo vari mumaruwa vachienda kunotenga zvinhu zvetinotenda, kutipawo minda yekurima, kutipawo kunyangwe isusu zvekushandisa pakurimisa sezvinongoitwa ruzhinji rwenyika sezvo tirimo mumaruwa.
Asi gurukota rezvidzidzo zveprimary nesekondari vatondera imoyo vanoti varairidzi vachaenda kubasa nenzira inotarisirwa sezvo pasina sangano rinovamirira rakanyorera bazi ravo richizivisa kuti havasi kuzoenda kumishando yavo.
Varairidzi vangadaro vanga vaine zvitsutsumo zvavanazvo, asi hatisati tambonyorerwa navo kuti vati havasi kuuya kubasa, vese vari kuti vari kutanga basa.
Vamoyo vaenderera mberi vachiti vachatorera matano vadzidzisi vanoita maextra lessons muzvikoro.
Mutemo unorambidza kuti murairidzi atore uro akumbire vabereki vevana mari dzemaextra lessons. Saka tiri kuti tine mutemo watinawo wokuranga nhubu idzodzo. Tinoda zvakare kukurudzira kuti vanhu vaende kunoripota kumapurisa, ngavaende kunoripota kana kuzaki Zimbabwe Anti Corruption Commission kana kuine vanhu vanodzingawa nechikoro.
Asi masangano anomirira vadzidzisi anoti hurumende iri kutadza kugadzirisa chaita kuti musoro uteme pakuda kutonga nedemo panyaya yemaextra lessons. Masangano aya anoti kana mihoro yavo ikawedzerwa havamboswere vachiita zvemaextra lessons izvi. Mubereki wemunzvimbo yeushe wokunze muHarare ane vana vaviri vari kuendawo kuchikoro vaShame Kanguni vanoti gadziriro yekuti vana vaende kuchikoro yanga yakavaomera.
Takangokurira kuti tinzi education for all, but enezvi zvachinja survival of the fittest. Haugone kuendesa mwana kuchikoro zviri kupinda muhombodo nezvati kutarisira kuti vana vakwanise kumuendesa kuchikoro hazvichaenderana. Yatsuro nanungu mwena mwe chete abaiwa ngaabude.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzedzidzo uye vari mukuru wesangano reFriends of Education Africa vaMoses Mbimbi vanoti zvakakosha kuti paite mubatira pamwe pakutsigira kudzidza kutsva kweheritage based curriculum kwakaparurwa nehurumende.
Inyaya yeheritage based learning inotibatsira kuti vana vedu vanokwanisa kunzwisisa mumwe nemumwe sedunga munhu kwaakarerekera, kwaanogona kunyatsokubata muzvidzidzo zvake, kuti anogona zvokunyanyoverenga achipfuurira mberi nezvidzidzo zvake kana kuti anokwanisa kunge achiita mabasa emaoko anounza pundutso muupenyu hwake semunhu uyezve senyika.
Hurumende yeZimbabwe inoti hakuna mwana anofanira kudzingwa chikoro nekuda kwekutadza kubhadhara mari yedzidzo. Inotiwo zvikoro hazvifaniri kumanikidza vabereki kubhadhara mari dzedzidzo nemari yekunze chete kana kuvambunyikidza kuti vatenge mayunifomu pazvikoro chete. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mhiri zhonga inonzi iri kuramba ichienderera mberi muMozambique pamberi pekugadzwa kwavaDaniel Chapo semutungamiri wenyika iyi mangwana. Rimwe sangano rinoongorora mafambisirwo esarudzo reDecide Electoral Platform rinoti nezuro kwakapfurwa vanhu vatanhatu kukakuvara vamwe gumi nevashanu mukuratidzira kuri kuitwa nevanopikisa. Vanotiwo vanhu vafa mumhiri zhonga iyi kubva paitwa sarudzo kusvika pari zvino vanosvika mazana matatu. Musi wa5 ndira mumusangano wakaitwa nesangano reSADC wekuziya mamiriro akaita zvinhu muMozambique, chikwata cheSADC Panel of Elders chichitsigirwa netroika chakapiwa basa rekuyananisa mapato ari kupokana munyika iyi kuti muve nerunyararo. Hatisati tanzwa pamire nhaurirano idzi, asi mashoko eSADC anoti chikwata ichi chichaenda kuMozambique mushure mekugadzwa kwavaChapo mangwana. Zvichakadaro, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vaenda kuMozambique nhasi kumabiko ekugadzwa kwavaChapo senhume yakamirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avachiri pazororo ravo repagore. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMozambique, vaTanaka Muchemwa, kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu munyika iyi.
Zvinina unyatsokumira mushe kuti unyatsonzwisisa kuti zviri kuenda nekupi, zviri kubva nekupi, panenge pari kuti netsei kuti unyatsonzwisisa. Unomboita sokuti kwamboti dzikamii mangwana unonzwa zvaazvini, saka kuti titi kwakanyatsokumira mushe hakuna kumira zvakanaka, hakuna unyatsodzikama.
Imi sezvizvarwa zveZimbabwe zvinoraramawo zvirimo muMozambique, muri kuonawo makachengetedzeka zvakadii pari zvino?
Kuchengetedzeka takachengetedzeka nekuti chakanyanya kukosha ndechekuti iwe kana uchiziva kuti hausi munhu anogara munyika imomomo, pavanenge vachiita zvinhu zvavo kapatisipeta nezvavanenge vachiita, nekuti vanhu vari kurwira chinhu chavo. Saka iwewe unenge uchingozva chinangwa chako chaukawira mukati munyika yacho ii, chiri sefi kugara hako kumba.
Pane here vamwewo vekuZimbabwe varimo vamunozivawo vamungati vangadaro vakawirwa netsekwende munyaya dziri kuitika idzodzi?
Ya, zvekuti dzinongova munhu anogona kungoti anga achibvawo kwaanga ari kubvawo kana kuti kumashots ongo pfuurawo nenzira inenge ichiitwa izvozvo, unogona kuzongozva kuti munhu azoti ndazodonha ndikakuvara ndichitiza, kwete kuti vanenge vakanyatsotageta kuti maforeiners. Mademonstrations avo akanakira kuti havana kutageta maforeiners. Maforeiners havanei navo, vane vanhu vavo vavakatageta vemunyika muno vavanoziva kuti vari active politics dzebato ravari kupikisana navo.
Tinonzwawo kuchitaurwa kunzi mamwewo masangano akaita sana SADC vanenge vachitumawo nhume kuzoedza kuyananisa. Mune zvamuri kunzwawo here ikoko zviri kuedza kubatsiridza kuti mvongambopoto iperei?
Ndezvekungonzwawo vanhu vachitaura kuti kwazouyawo ndume dzabva kuSouth Africa maelders eSADC vazodi vari kuedza nepavanogona napo kuti mhirizhonga iyi isaramba ichienderera mberi, vanhu vaedze kugara pasi vataurirana. Vane maitiro avari kuitawo manzira atiri kuita, basi unongozva vanhu kana vaine nharo dzechinhu dzavanenge vachida pamu pacho vanenge vasiri kunyatsokunzwisisa kuti vanhu vari kuuya vari kuuya in good faith here kana kuti vane divi ravakarerekera. Zvatiri kuona zviri kuramba vachiita kuti mhirizhonga inyaya kuramba ichienderera mberi.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMozambique, vaTanaka Muchemwa, vari parunare kwakare kuMozambique, naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kambani inogadzira shuga yeTriangle Limited inoti kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwaimanikidza kuti igumure vashandi mabasa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvashandi mukuru wekambani vatendai Masawi vati zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka kwemakore matatu apfuura zvekuti uwandu hwemari yavanowana mushure mokuita bhizimisi kana kuti profit pachirungu yakadzikira nezvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana. Notiwo panguva iyi mihoro yevashandi nezvikwereti zvakakwira zvakanyanya, izvo zvakasiya kambani yave parumana nzombe. VaMasawi vatiwo zvimwe zviri kuomesera kambani yavo kukwira kwemitengo yezvinhu vanoshandisa zvakaita sefertilizer pamwe nekunzwa munyika kweshuga inobva kune dzimwe nyika isingabhadhari mitero yejuti, izvo zvinoita kuti itengeswe nemutengo wakaderera kudarika yavo. Vati vachashandisa mutemo weLabor Act kumisa vashandi, wechirongwa chekutanga chekumisa vashandi chiri kutanga mwedzi unouya kusvika muna Nyamabvuvhu. Vati chirongwa chekumisa vashandi basa hachinei nekutengwa kwakaitwa kambani iyi nekambani yeVision Consortium. Mutauri wekambani Dr. Dalia Garwe vaudza Studio 7 kuti vachamisa basa vashandi shuru kubva kuzvigayo zvavo zveshuga zvetriangle nehipo valley. Pari zvino kambani iyi ine vashandi zviuru gumi nezvitanhatu muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nekambani yeGimri Finance vaGilbert Mponda vaudza Studio 7 kuti bhizimisi rakawanda munyika rave kuitwa pamukoto vanhu vasingabhadhari mitero, izvo zvinosiya makambani anotevedzera mutemo ari parumana nzombe.
Izvi zvinozokonzera zvokuti makambani ari fomal, makambani akaita semasupermarket neamwe anogadzira zvinhu anatriangle amukutaura vanenge vaiswa parumana nzombe nekuti ivo vanenge vachiita zvinhu nemazvo vachitendera murawo vachibhadhira vashandi, vachibhadhira mari dzaananasa, vachibhadhira macheki nezvimwe zvakadaro. Saka zvinozovaremera pakuti vanenge vakukwikwidza nevanhu vaya vasiri kubhadhara zvavari kubhadhara ivo.
Vatiwo zvinhu zvakaita sekushayikwa kwemagetsi nekudhura kwemari yekukwereta kumabhanga ndizvo zviri kuomesera makambani anogadzira zvinhu munyika, uye vati Zimbabwe ichapedzisira yave kutenga zvinhu zvese kunze kwenyika kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu nokukasika. Munyori mukuru mune rimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya's Shamuyarira vaudza Studio 7 kuti havatenderani nezvikonzero zviri kupiwa nemakambani pakumisa vashandi basa.
Retrenchment ari kukonzerwa nekuda kuramba vashandiwi vachiwana vakamaintaina maprofit avo.
Vatiwo vashandi vazhinji munyika vari kutambiriswa mari yedzik, nekudaro mari dzavanopiwa pavanomiswa mabasa hadzina zvadzinobatsira. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati hazvina kunaka kuti makambani ari kutsvaga upfumi hwakawanda nekudzinga vashandi, uye vanoti hurumende inofanira kupindira kuti vashandi vasabatirirwe.
Tinokurudzira kwazvo retrenchment board kuti imire nesimba. Tiri kumirawo isusu semusangano wevashandi in solidarity nevashandi vakatagetwa nevari kutaurwa nezvavo ivavo, and we will offer solidarity and help in any possible way patinenge tichikwanisa kuti timire navo, tirambe tichimira navo nekuti taisuwa kuti mabasa avo asarasika.
Kunze kwemakambani anogadzira kana kutengesa zvinhu, mabhanga ari kuderedzawo uwandu hwevashandi nekuoma kwaita zvinhu munyika. Rimwe bhanga guru munyika reCBZ rakatogumura mabasa vashandi varo vepamusoro gumi nevatatu muna gumi guru gore rapera, uye riri kuronga kumisa mabasa mazana evashandi pavashandi varo vanodarika churu munyika yose. Zvichakadaro, kambani yekuChina inogadzira mabhazi muZimbabwe yeZhongTong yazivisa nhasi kuti yamisa kushanda kwayo muZimbabwe. Muchiziviso kune veruzhinji, kambani iyi haina kupa zvikonzero zvekuti sei yambomira kushanda. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemaindastry nemabhizimisi vaMangaliso Ndlovu vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vakapiwa mibairo yeNobel and World Food vanyora tsamba nhasi vachikurudzira kuti paitwe tsvakiridzo yekuona kuti chikafu chingarimwe sei chakawanda kuti vanhu pasi rose vasatambure nenzara. Nzara iri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuwanda kwevanhu pasi rose. Tsamba iyi inoti pari zvino vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe kana kuti 700 million vakatarisana nenzara pasi rose. nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uwandu hwechibage hunorimwa muAfrica uri kutarisirwa kuderera zvakanyanya. Mutungamiri wenyika yeAmerica ave kusiya basa vaJoe Biden nhasi vataura mashoko ezvavati vakakwanisa kuita munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika makore mana adarika. VaBiden vanoti vakakwanisa kumisa Russia kupamba Ukraine vachishanda neNATO. Vatiwo vari kusiya Amerika yakasimba uye vavenge vaya vakaita seIran, Russia, China neNorth Korea vachibatana kwete kuratidza simba asi kutya. Vatiwo vari kuedza kupedza hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. VaBiden vanoti vari kushanda kuti vakapambwa nechikwata cheHamas vasunungurwe. Nyika iri kunzi iri kunetsekana kuunganidza mari inoikwanira zvirongwa zvayo zvose. Hurumende inonzi yave kukurudzirwa nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi kuti iwedzere nzira dzayo dzekuunganidza mitero kuburikidza nekutarisa kuboka revanozviitira mabasa emaoko kana kuti informal sector, iro rinonzi harina mari yakawanda yariri kuisa muhomwe yenyika, kunyange hazvo riri kubata mamiriyoni emadhora ekuAmerica pagore. Mumwe wevari kukurudzira kuti boka iri riisewo cheuviri muhomwe hurumende senzira yekuwandudza upfumi hwenyika ndava Persistence Gwanyanya, nyanzvi mune zveupfumi, vanove zvakare chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Hakuna nyika inofamba zvakarurama zvakanaka neinformal sector, nekuti informal sector haibhadhari mitero. Informal sector iyi havatinzi mabasa anonobatsira nyika nekuitisa zvinhu zvakanaka, atioti maquality job.
Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisbon Malaya vanoti havasi vose vari kushanda mabasa emaoko vari kuita mari inokwanisa kuita kuti vabhadharawo mitero.
Dambudziko ratinaro panyaya yemitero riri kukurukurwa nehurumende ndeyekuti pari kutsanangurwa nyaya yemitero iyi yobva yapiwa zviga zvekuti inotorwa seemitero iyi pasina kuitwa hurukuro neatinoti mastakeholders, including us, maassociations anoshanda nevanhu vanoita mabasa emaoko. Nekuti vanhu vanoita mabasa emaoko vari muzviga zvakasiyana siyana, vamwe vanotengesa madomasi, vamwe vari kuita zvewelding, vamwe vari kuita zveplumbing. Saka vanhu ivava vakatosiyana mari dzavanowana.
Mukuru werimwe sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanoti havaone zvavo paine chakashata kuti vanhu vanozvibatira mabasa emaoko vange vachibhadhara mitero kunyika.
Asi isu seboka reVSET tinenge tichikurudzira maauthorities kuti panoitwa taxation iyi zviitwe pajekerere, zviitwe nenzira inobatsira kuumbiridza mashandiro anoita vanhu vari muinformal sector. Tikatarisa hurumende yakamboindrodusa inonzi presumptive tax, mukatarisa mamanejerwa yakaitwa, maitirwo azvaitwa, hatina kuona pundutso maringe nemunhu ari kushanda muinformal sector. Saka any tax inenge ichiparurwa nehurumende inofanirwa kunge yakanangana nekusumudzira mashandiro emunhu ari muinformal sector.
Ukuwo vanoongorora zveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vanoti
chipo nechekuti ukaona hurumende yakutsvagurudza tumari tinobva kumavhenda nemahoka nematakshop, pane dambudziko. Nekuti backbone kana musana wemitero yenyika unobva kumakambani mahombe, vemigodhi, vanorima, vanotengesa mashop mahombe mahypermarket. Saka ava vanhu varombo vari kungonetsekawo. Saka zvakanaka hazvo ichokwadi, munhu wese ngaabhadhare mitero asi ngavatsvage nzira dzisiri dzokushungurudza.
Asi vaGwanyanya vanodzoka vachiti iyo inyaya yekurwisana neinformal sector ndiyo imwe yenyaya dzavanofunga kuti dzakagadziriswa zvakanaka dzinogona kuzofambisa upfumi hwenyika zvakanaka.
Iyo inyaya yekurwisana nedambudziko reinformal sector ndeimwe nyayazve yandinofunga kuti tikaigadzirisa zvakanaka inogona kunotifambisira upfumi hwedu zvakanaka kumberi uku. Saka hurumende inofanira kuita kuti zvese zvinoindisira mberi nyika titarisane nazvo, tizviite sezvekurwisana nehondo yekupinda kwezvinhu zvisingabhadhari majuti, zvisingabhadhari mitero pamabhodha.
Asi vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti chiri kungonetsa chete ndechekuti hurumende iri kushandisa here mutemo uyu wekuti vanozviitira mabasa emaoko vabhadhare mitero yakakodzerana navo kana kuti haina zvairi kutoita iyo ichichema kuti haisi kuwana mari kubva kuboka iri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, vanhu makumi maviri nevana kana kuti 24 vanonzi vafa kusvika pari zvino kuLos Angeles muAmerica nekuda kwemoto uri kubvira uchipisa dzimba nemasango. Mhepo iri kuvhuvhuta zvakanyanya munzvimbo iyi inonzi iri kupa kuti kudzima moto uyu kunetse uye nzvimbo iyi hainyatsonaye mvura. Masangano akazvimirira akawanda ave kubatsirana nehurumende kubatsira vanhu ava. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakambogara munzvimbo iyi, mufundisi Fortunate Hove Cooper vesangano reConcerned Family ndevamwe vari kuedza kubatsira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Inzvimbo yandakatombogara kwemakore anoita gumi nerimwe taiita missionary work ikoko unamata. Saka tiri kuramba tichinamatira nzvimbo iyi nokuti zvinopisa tsitsi zvakaitika. Ukatarisa kwasikirwa kwacho kuti vanhu vanozotangira papi zvakaoma, asi tinotenda Mwari nerudo rwevavakidzani nemasangano akaita sana Red Cross, izvi nesima nesuo machechi akazvimiririra kana ma-non-profit organization, nokuti tagara tiri vanhu vanochengetedza zvekudya zvemumagaba zvokuti kana kwaipa vanhu vanovhura magaba vachidya, tiri kuunganidza kuti tiendesewo ikoko nokuti vanhu vazhinji tatowana vanhu vari kukumbira rubatsiro. Vamwe vari kuti takagara mahotera asi hatina mari yokuisa petro mudzimotikari, hatina zvekudya uye hatina zvipfeko. Vaakutanga kutsvaga nokuti vanenge vachiziva masangano akaita sedu kuti tinopa zvipfeko uye tinopa zvekudya, pamwe tinobatsira nemari yokuisa petro mudzimotikari.
Pari zvino mungaziva here kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanikwa zvichitarisana nedambudziko iri here?
Vazhinji vanogarako kunzvimbo idzodzo dzemuLos Angeles vavakazara vekuzvimbo Zimbabwe tingasaziva zvedu mazita, asi patanga tichimboita misangano nezvimwe zvakadaro tine tichisangana ikoko kana pandaigara ikoko taisangana. Asi nokuda kwekuti nyaya yacho yakangoitika muchivhundu-vhundu hatinzwizivi kuti vamwe vari kupi uye vanhu vekutotsvaga kuti tinzwe kuti zvakamira sei, pakati pedu ndiani ane dambudziko rakaita sei uye angabatsirwa sei. Asi variko vakawanda vanogara ikoko sezvo ndainge ndichigarako ndaiziva vazhinji ndichiriko. Nguva dzakadai dzakarema, dzimwe nguva munhu anoda kungonyaradzwa kuudzwa kuti aiwa zvinhu zvichagadzikana kuti hana dzavo dzitsigiswe.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe mufundisi Fortunate Hove Cooper vesangano reConcerned Family vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuRiverton muCalifornia muno muAmerica. Chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvekuvhurwa kwezvikoro nematambudziko akatarisana nevadzidzisi pamwe nevabereki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvotyirwa kuti zvakafirawo mumugodhi weStilfontein muSouth Africa. Zvikoro zvovhurwa, vabereki vachichema-chema nekudhura kwezvinhu munyika. Kambani inogadzira shuga yeTriangle yomisa vashandi mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sithi kubo mbuso ukuthi le nto beniyithanilela basmoke out niyenzile kuba ubuninzi bantu nababantu baswelekile emgodini. Ukuthi abathunywanga bazingenele ayibalulekanga, kodwa impilo yomntu iyahlangulwa xa ungumntu, xa uyinkokheli.
Imdeni lesihlobo zabojekesha osokulezi nyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa lamuhla ziphoselana aqatha labaphathe ntambo ababili bakahulumende walelo lizwe.
Kama figures that the new one the teachers they had were very low. Kwa manyama schools like Ijocholo, kutuwa kwa nabantu wana vifika upele FCA, kutuwa kwa nahambani lio tata ama school fees.
Izi kolo zivuliwe la musha, wula bantu wana abanini abangene disanga, ukufunda ngoba abazali babo, venga patali mali yezifundo lezo. Iparlamente yemelika namhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathe intambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Imdeni lezihlobo zabojekesha osokulezi nyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa lamuhla ziphoselane aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende ababezobona ukuhlengwa kwabojekesha laba. Imdeni yethesa uhulumende umlando wokwekela ukuhlenga kusese lesikhathi ojekesha abacatshangelwa ukuba balikhulu abafele emgodini lo okwenjiwa igolide. Uthuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo yomsindo lengcwaba ngxoza evuke ngesikhathi umphathi ntambo ogatsha lwezemigodi umnumzana Gwede Mantashe kanye logatsha lwezamapholisa umnumzana Senzo Mchunu bezama ukukhulumisana lezimuli ebezilinde ukuhlengwa kwehlobo zazo labangane. Ngemva kwemfanekiso ethulwe izolo ebitshengisa izidumbu esifika ikhulu zabotshekesha asebefele kulo mgodi, imuli lezithi uhulumende nguye ubangele imfa yalaba bantu ngokwehluleka ukubahlenga kusaselesikhathi. Unkosazana Zinzi Tom olomfu wabo olokhu ephansi emgodini uthi kwazisa ubuhlungu ukuthi uhulumende wekele abanye balabotshekesha baze bafa esala ukubahlenga kanti futhi bebencitshwa lokudla.
If yayisivile bangahambisi ilizwi lokuthi they are criminals, bakhumbule ukuthi egqibeleni before I'm a criminal ndingumntu. Ngezingekho apha, even these thousands that have been spent, I don't think ngezizafikela kule zinga. Khibe bakhuphile then bababambe.
Ukhokhela lezi muli kumaqhinga okuhlengwa kwabotshekesha laba umnumzana Johannes Qakasi uthe abalazo isikhathi sokukhulumisana labaphathi ntambo laba.
Kodwa sithi kubo mbuso ukuthi le nto beniyithanilela basmoke out niyenzile kuba ubuninzi bantu nababantu baswelekile emgodini. Ukuthi abathunywanga bazingenele ayibalulekanga, kodwa impilo yomntu iyahlangulwa xa ungumntu, xa uyinkokheli uyazi ukuthi umntu ngumntu ngabantu. Ingakhathalisekanga indaba yokuthi basuka kuwaphamazwe, ekugqibeleni ngabantu bafana nathi, ngabantu begazi nenyama.
Kodwa ke uMantashe walile ukuthi imfa yabanye babotshekesha laba ibangelwe uhulumende.
If you go and steal gold,
ungangena emgodini usiyantshontsha igolide, ngeke uthi kulomuntu olomlando nxa usufike wafela khona, umlando ngowakho lalo okuthumileyo.
Usenjalo uhlelo lokuhlengwa kwabotshekesha luqhubekela phambili. Selokhu luqalile izolo, kusiyajaya ihola lesihlanu ntambama namuhla bese kuhlengwe abaphilayo abaphose befike ikhulu 91 kwakhitshwa nezidumbu ezidlula amathumi amane 43. Inhlelo zokuhlengwa bezilokhu ziqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni. Uhulumende uthi iningi labaphuma emgodini laba yizalwane zeZimbabwe lezeMozambique. Abahlengi bathi kuzathatha insuku ezilitshumi ukuthi baphethe lolu hlelo Kade lapho bese uqala uhlelo lokudinga izihlobo zalabo abakhitshwe sebefile. Ministry 7 Stilfontein kwele South Africa inguthuso Komano.
Izikolo zivuliwe lamhla kulabantwana abaningi abanganelisanga ukufunda ngoba abazali babo bebengakabhatali imali yezifundo eyama school fees. Ababalisi abakhulumele Studio 7 bathi lokhu akumangalisi ngoba babuyiselwa emakhaya sikhathi sonke kuvulwa izikole. Baphinde bathi kukhanya ababalisi abaningi bahambile ezikolo kulandela ukwethusela kwabanye babo ukuba kabasoze benelisa ukuya ezikolo namhla ngenxa yeholo eliphansi. Iziphathamandla zikahulumente zithi baningi ababalisi labantwana abahambe ezikolo lamhla. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Neva Nyahunzwe okunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ngingabuza from ama executives from ama various districts like ngikhulume lo mbalisi weBinga High, ngikhulume lo munye weJocholo and kathesi sewange government secondary school. Ababalisi babuyile laba abahlala esikolo and then abantwana ukukhanya high enough namhla kade is very 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 low. Like ama figures kade ngiwanikwa lama teachers had were very low. Kwamanye ama schools like iJocholo kuthiwa kona abantwana befika kuphela ekuseni kuthiwa kona hambani niyothatha ama school fees and then abaningi bangikhona abazange abaphenduke bekuthola kula abantwana abangu 20 or less from each and every class. Same applies leBinga. Ama form 1 they supposed to have 2 classes but out of ama 2 classes wona lawo bekulama 18 girls kuphela kuma dormitories. Abaningi ababuyanga ukukhanya iproblem kuthiwa kona ngama school fees.
Yes, zwilo njalo ke uhulumende sithi ababalisi banelisa ukuthi bafundise bangasuka esikolo bayifundisa abantwana ngekhaya. Bakhona abakwenza khonokho.
Abaningi kanye these days sebekuyenza kayi because imali kanye igovernment okwakathesi avele anje abakhulumi ngama salary increments but abalisi abaningi vele bayahluleka ukuthi umenzele abantwana babo esikolo. So the only way ukuthi bona lawo ba raise imali ukwenza ama extra lessons ezindlini. So abaningi vele bangazuza isikhathi sona leso abantwana abafuna ukwenza ama extra lessons. Abaningi vele sebenza ama extra lessons vele siyabazi abayenza ama extra lessons uyadlula sibili kulama bench bebenza ama studies awo endlini kambalisi.
Yes, ngathi kuyimalini ukuthi ufundise umntwana endaweni ezinjalo?
Ama individuals bayacharge ama $10 per student ngenyanga. So uyabona labantwana maybe around 20 or 30 somewhere there, we are dependent la lama areas zangu kuna lapha endlala kona mina we find ukuthi umbalisi oyedwa angaba labantwana abafika kose 10 kumbe 15 up to a maximum of 20.
Lowo ngumnumzana Neva Nyahunzwe omele iMatabeleland North kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esewange. IParliamente yeMelika lamhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Okhethwe ukuba umkhokheli wezomvikela umnumzana Pete Hegseth nguye oqale ukumiswa phambi kwedale lesenetha abebandla eliphikisayo lama-Democrats bembuzisisa phezu kwembiko yokuthi wake wahlukuluza owesifazana ngokocansi njalo watholakala edakiwe emsebenzini. Ukulandule lokho, ama-Democrats amthwalise nzima njalo phezu kwamazwi akhe awokuthi amabutho awesifazana kumelanga aye empini. Kodwa abebandla likamnumzana Trump lama-Republicans bamncomile besithi ungumholi olohlonzi omele apasiswe lidale le-Senate ukuhlolisiswa kwakhe kusaqhubeka. Abanye abakhethwe ngumnumzana Trump abazabuzisiswa lidale elifanayo bagoqela umnumzana Doug Collins okhethwe ukuba ngumholi wogatsha lwabalwa impi olwe-Veterans Affairs lomnumzana Marco Rubio yena oza kuba nginobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe. Sixoxe lohlaziya izombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu ngalolu daba.
Okumele kuqale kubhekisiswe kahle ukuthi iSenate iphethwe ngobani. Sizabona nje ukuthi ama-Republican azibambelala lokhana singathi yisway. Kuyavela ukuthi bakhona sila abazimiseleyo ukuthi uyexect anqobe. bayafunga abanye sibili ukuthi hayi we'll make sure sibili ukuthi uza crossa ilaye. So mbona sengathi kuzaba nzima kuzoba lokulo okuthile kodwa ekugcineni uzonqoba. Ngoba uTrump nangokwakhe ngeva ehlale iminyaka emine engekho. Ngaleso sikhathi ubengahlala ngaphansi. Ubesenza lokho esingathi uplotter ngesilungu. Ukuthi bezimelele lezo zinto ukuthi zizokwenzakala. Ngakho kuTrump lapha acathula khona kulunga abantu abangelanhloni. Njengoba la engelanhloni. Akusiyo into emhluphayo yena ukuthi uHexet ngumuntu owaziwa ngokudakwa. Owaziwa ngokukhuluma amagama ababi ngabesifazane nje nangabanye abantu. Ngakho ke umbona sengathi ubevele ekumelele ukuthi kuzaba khona abazafuna ukwala ngoba bazafuna ukumphikisa. Kodwa umbona ngani bazimisele kulokho. Umbona ngani hayi uzaphumelela.
Uhulumende kaTrump umbona eminjani eqhuba njani nxa siqathanisa lalo oke waba khona eze ebe ngumongameli eminyakeni esanda kwedlula.
Ziningi izinto angaso zenze njengalokhu abekwenze kuqalene ngoba uTrump yena ngokwakhe uthe ngene embusweni bengalukhana singathi novice engani akazi ukuthi uhulumende usebenza kanjani. Labantu akade sebenza labo ekuqaleni bekungabantu abathole nje bekhona ku-establishment ye-America. Abanye bangikhona njengathi nje kuba khona kwenza ukuthi angaze enelisa ukuthi afuce phambili izifiso zakhe ngendlela afukade. Sokwamanje ufundile isifundo njengoba ngengathi ukuqaleni. Uhaya labana abantu abangathi sinama-loyalists. Abantu aziyo ukuthi bayamfuna ukuthi abe phakathi laye. Aziyo ukuthi bayamsekela laye abathembile. Sibona nje ngama-appointments akhe lalo ke owalethe ekuqaleni ukuthi ukhetha abantu aziyo ukuthi bayamsekela. Abangelakho ukuthi bangambhoda ngamuva benze okunye okuthile.
Lo ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ohlaziya izombusazwe ezimele ubexoxa lo ntungameli inkomo yeStudio 7 esebhilithane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Raila Odinga wethekelela amazwe achiyene yokuzwekazi la Africa goqela eZimbabwe edinga usekelo lokuba umkhokheli we-African Union Commission. Lamuhla wethekelele eZimbabwe lapho axoxe ngodaba lolu lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Odinga isiphathamandla sebandla eliphikisayo eKenya. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulomoya omkhulu lamuhla eCalifornia khonapha eMelika olakho ukwenza kuvuthe ngamandla umlilo osubulele abantu phose abangamachumi amabili njalo wabhidliza izakhiwo eziningi. ELeMozambique lithi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kusasa okuthiwa wanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu nyakenye. Kuzaqhutshwa umkhosi lo ngesikhathi kusanda ukubulawa abantu abayisithupha abatshengisele izolo emgwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho esolwa ngelibandla eliphikisayo ngowebandla eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane othi iFrelimo yaxelibezela. Inhlanganiso ye-Decide Electoral Platform ithi sokwabulawa abantu abedlula amakhulu amathathu selokhe kwethulwa impumela yokhetho lolu. Umnumzana Mondlane owabaleka kweleMozambique wabuyela ekhaya ngeviki ephelileyo elokhe ekhonona ngempumela yokhetho. Mhlaka 5 kuyonale inyanga, umanyana weSADC wazisa ukuthi uzathumela iqula elizaphathisa kunkulumo zokukhumisana umlotha eMozambique. Kodwa ingcwethi zithi ukuvumela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo iqula leli lingakaqali inkulumo lezi kumnika amandla awedlula akamnumzana Mondlane kwezombusazwe. Kusenjalo umphathintambo wezomvikela eZimbabwe unkosikazi Opam Chinguri Kashiri usefikile kweleMozambique ukuyathakazelela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo emele umongameli Emmerson Mnangagwa okukhefu. ukuhlaziya lolu daba. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi yezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Inkinga yokuthi kuyahambelana yemicabango lengqondo evele isebenza kuthade ukuthi gabala sifiso sokulungisisa uDlakela. Ukuthi bona sebezithembisile nje ukuthi kuza kuba le mpi ba labana abaphikisayo bavele bathi bona basoze bayekele ukungabanqoda. Ngibona ngathi mina sokuphambanisekile lapho ngaye basikele phansi labantu abaxabanayo baqala balungisa okuqala kungakakhulunywa okokugcotshwa. Yikho ngibona ngathi uDlakela
iSADCI yayithe ithumele abantu ukuthi bayiphathise ukuthi kukhomisane umlotha. Kwakukhangelelwe ukuthi laba bantu babuye lempendulo yomhlaka 15 okokusasa. Libona ngathi kuyini okwenzakele lapha njengoba bengakabonakali abakhokheli beSADCI besiyazama ukuthi babambanise abantu. Sesizwa ukuthi iPanel of Elders izakuya eMozambique ngemva kokuhlaliswa kukaChapo. Akusoze kuphazamise na ukukhulumisana nxa omunye esehlalisiwe.
Kuyaphambanisa kakhulu ngoba lapha bafuna ukwenza singathi khona i-template isitayeliyana abayisebenzisa eZimbabwe ukuthi umgabe waqala wagcotshwa basebebizela i-GNU. Yikho bafuna ukusebenzisa i-template yakhona ngoba kungasebenzi. Akusoze kuguqule ulaka kumbuDlakela khona vele sokubhamalisekile lapha befuna ukuthi naye baqale bakhulumisana baba bantu bakhulumisana umlotha. Kodwa okwakhathesi mbona ngathi ukuqala bagcobe uChapo ikwenzela ukuthi bamnike esingathi ngesikhiwa i-competitive advantage ukwenzela ukuthi abe ku-position of strength. Kodwa kungasebenzi zeZimbabwe eMozambique asoze zisebenzisa uZulu vele uhle wathinga kathesi.
UZulu engaba la mandla okumisa ukugcotshwa kukamnumzana Chapo nakusasa.
UZulu kasuze abe la mandla ngoba hantsi bayebona bayesebenzisa imibhobho. UZulu kasuze aphumelele ukuthi ayevalela ukugcotshwa komongameli. Kodwa nje uDlakela labe lokhu esiyendakala ngoba mbona athi mina uzakwenzekela ukuthi yena umundla mina uzawuthi namse ngigcotshwa ngapha ngabantu wami. Yikho sebezathumizela amasisa khona. Ngibona ngathi kusasa and kuza kuba lokufa lokuphikiseka lokuchitheka kwegazi.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya olandela izombusazo enjalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa isicingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseHarare. Osakhulayo oleminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa uchayelwa ihlombe ngabaningi ngenxa yekilinika owayisungula ngomnyaka ka-2018 eHarare eyokusiza abesilisa kwezempilakahle. Njalo uthi kuningi okungenziwa ngabasakhulayo ukuze labo bephathise ezigabeni zabo. Kubika uTopas Mutsingwa.
UBen Germain Ncube wasungula ikilinika yakhe ebizwa ngokuthi yi-Men's Health Clinic efuna ukunceda abesilisa. Ukhulume le Studio 7 ngohambo lolu.
Ngingaqali lo msebenzi engiyenzayo ngahamba esikolo uthi ngibe ligqwetha. However, ngithe sengiqedile esikolo inhliziyo yami yayifisa ukuthi ngibe ngincedisa abantu ngendlela etshiyeneyo. Lokho yikho okwalethayo ingqondo eyokuvula isibhedlela samadoda.
Kodwa uNcube uthi kwakungalula ukuthi iphupho lakhe lokunceda abesilisa ngezempilakahle lifezeke.
Okokuqala bengingela lwazi olukwanileyo, bengingazwisisi sibili ukuthi ngizakuhambisa njani ukuthi siphuthe. Okwesibili, izimali lezinye izinto ezazifunakalayo bengingelazo.
Ikilinika kaNcube eseHarare inceda amadoda labafana endabeni zonke ezimayelana lempilakahle yabo egoqela eyemzimbeni leyengqondo. Uthi okuqakathekileyo ngekilinika le yikuthi akubandlululwa muntu, njalo abesilisa bayakhululeka ukukhuluma ngendubo zabo zonke kungela kuthonisiswa. Omunye osakhulayo ohlala eBelgravia eHarare ongathandanga ukuthi ibizo lakhe laziswe uthi wancedakala okwamagama eMen's Health Clinic.
In 2003, I discovered that I had STI, but in our general clinics kumbe ema-hospitals ngayakhona kusesimeni engingangikuso bayakuhlela kumbe bayakuthethisa, yikho ngingayanga khona.
Unkosikazi Mavela Smoyo, yena ocubungula indaba zezigaba ezimele, uthi inyathelo elathathwa nguNcube liyanqomeka.
Balutshwana abasakhulayo abacabangi ukwenza okwenziwa nguBheni lokho. Ngokumemetheka kwezidakamizwa these days, it's heartwarming ukubona abanye ontanga beqinisela ukunceda uZulu.
UNcube uxwayise abanye abasakhulayo ukuthi bengayekeli ukugijimisa amaphupho abo.
Ungathola into oyithandayo uba le passion, and passion le iyakunceda ukuthi ubuloke uzame ukuya phambili. Njalo ke ma usitholile leyo nto oyithandayo, dinga abantu abangama ngawe. Ingaba yimuli yakho and support ibuya ngendlela ezijeniyo. Lezi zinto zinganceda kakhulu abasakhulayo.
Abesilisa abedlula inkulungwane sebancedakala eMen's Health Clinic, njalo kukhangelelwe ukuba inani lamadoda elidinga uncedo ikakhulu kwabasakhulayo lizaqansa ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle, okuyikho ingcwethi kwezempilakahle ezithi kubangela izifo ezichiyeneyo. UNcube wayekuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, njalo usekhethwe ukuba angene kuhlelo lweJuke Emerging Leaders Institute. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Inkampani elima njalo ihiqize ishukela eTriangle Limited lamhla imemezele ukuthi simisa umsebenzi izisebenzi zayo kusukela ngenyanga ezayo kusiya kweka August ngoba ingasatholi inzuzo. Embikweni ewethule lamhla inkampani le ithi selokhe uhulumende wasusa umthelo weVAT yeshukela, layo ayisenelisi ukuthi iwuthole kumpahla ezisebenzisayo ukwenza lelo ichukela. I-Triangle Limited, yona elugatsha lwenkampani ye-Tongia Toilet, ithi phezu kwalokho ichukela labo lincintisana lalelo elichiphileyo elingena elizweni lingabhadalelwanga iVAT, okubangela ukuthi kube nzima ukuthengisa elabo. Inkampani le ithi zisebenzi lezi okungaqanjwanga inani lazo njalo ezise-Triangle le-Hippo Valley zizamiswa umsebenzi ngamahlandla amathathu, elakuqala ngenyanga ezayo ekaNhlolanja, elesibili ngoNkwenkwezi, elokugcina ngoNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele loMnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe.
Isihlala sithi ukuthi abantu asebesemsebenzini abachathiweyo ngamakhampani ukuthiwa informal employment eZimbabwe la sebengaphansi kwe-10%, buhlungu kakhulu nasezwendaba ye-Triangle. Akucaci futhi ukuthi ba-retrenchwa kukhulunjana kwafikiswa nangaphi into yokuqala lethu nokuthidingisisa. Njalo futhi ungananzela ngazikhuluma ikhampani njenge-Triangle, yabona futhi ukuthi lezi zisebenzi ezinezihlala khonapho ekhampanini, izisebenzi ungathola zibe le minyaka eminingi zihlala ekhampanini. Kanti esinxa sebethe bamiswa umsebenzi, sibona uhlupho lokuthi baphuma bengakwazi bayaqonda. Zana zithi abanye ngeyabalazisa, abanye phosele miza abalayo, so baphuma besiyanga. Basithi kunazeleka ukuthi phela nxa kungabhalanga babhadla iVAT leyo kwathiwa uhulumende wayimisayo ukuthi ingabhadalwa. Besikhangela ukuthi lokho kube yindlela ekuncedisa amakhampani ukuthi ngaleyo ndlela babe nemali abangayisebenzisa ukuthi bancedise izisebenzi. Ngalesi sikhathi esiphila kiso impilo yethu inzima kanje, akuvumi ukuthi abantu bekungilahlekelwa imisebenzi kalula. Kufanele masinya kungenele ingatsha zonke, amanyunyeni angenele, uhulumende angenele.
Ungathini ngekusasa yezisebenzi? Sesikhangela ukuthi kule mbiko yokuthi akhona njalo amanye amankampani angavala ngenxa yokuba lukhuni komnotho welizwe.
Okutshengisa ukuthi umnotho welizwe wethu awumanga kuhle, ususenza ukuthi amakhampani phose adonse nzima. Amakhampani lawa lomkhuhlane omubi singazi bekuleso sigaba bona ngathi abantu abalula ukuthi bafukeleswele nezisebenzi ngokusihluba khona. Uzabona abanye abanye bazaqhubeka bekwenza bebhada indlela zakhona kodwa sebefukela izisebenzi eceleni. And siyathi xa bezifukela eceleni bathi lezi sebenzi yena zithini sephakethi yabakhuluma ngayo ayisiyo mali. Sikhuluma kanje unyaka uyaqalisa, izikolo ziyavulwa, abanye ngabaqalisa izikolo ezintsha, abanye ngabaqeda form four, ngabantu abakhanya baya ema-university. So kuthiwa abantwana sokuletha le ngxabano nje okungasusani kufelile ngoba ngabo okulanjwa khona kuba nohlupho. So ke sibona ngathi kufanele kuqiniswe sibe nale ndaba ye-Tripartite Negotiating Forum engenisa uhulumende, ibuye ingenise izisebenzi, ibuye ingenise abaqashi. njalo lohlupho sasilikhuma yilo ukuthi engxenye okunye okungathi kuyasiphazamisa yikhona ukuthi amakhampani athenga impahla kuthiwa i-raw material bathenga ngemali yangaphandle emelika nxa sebethengisa njalo umthetho kuthi ukuthi abathengise ngemali yalapho esithina i-RTGS khona khona sibona ngathi ngokunye phose okwenza amakhampani agcine engxenye engathi anyamba inhliziyo egcine engasafuni ukuqhubeka so engxenye kuhle ukuthi uhulumende yangenele labo nxa sebeyithengisa kube njengaloo and okhona kunxa ukhipha izisebenzi ungezela abantu abajubekileyo ungezela abotsotsi ezitaratini kuzabe uyafuna ukusibhonde ngalo ukusiphathise nzima so kulezi zikliwo ezininzi zenza ngathi aziphathe abantu kuhle sezifuna ukusesha abantu ngenxa yendlala
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe wabexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7, sanibonani sebenze beStudio 7. Bakithi siyakhala kwezinye indawo abantu bathi uhulumende president enza kuhlumela buyele ahlala iminyaka enjani njani kodwa thina uhlupho lethu njengabalimi asithi upresident usithwalise nzima ngoba akula muntu ongasebenza umnyaka uyephela engaphiwanga even i-R5 thatha umuntu luyake zidlani khonapho nxa isebenza sifake amabele last year ingolunye lakhathi sasikabhadala kusasa izikolo ziyavula abantwana siyabathengela ngani amabhuku ngoba thina singabalimi sihlala emasimini ayikho enye into esiyenza sithengisa imbuzi kokuphela every year ngoba since upresident nangakho waqala ukungena esikhundleni akubhadala kwethu kunzima kumgabe sasingazake sidlala ikhisimusi singabhadalwanga badala sasithi sidlala ikhisimusi sasibhadalwa futhi ngemali ayingamanamba sasidlala ikhisimusi imali yethu sidlala kodwa khathesi sidlala ikhisimusi abantu bethu bengadlala njalo abantu abaningi bagcina abantwana bazintanda nabantu bethu basiyela abantwana nxa umntana khe lo ngingasami sesikolo kodwa futhi ngingumlini ngiyabe ngileqiniso
banani balandeli beStudio 7 hayi sina siyaphila siyaphila ngibona nje lapho uthaba ngomphakade eplazini lapresident umnangagwa ethi khona funa aqhubeke esembusweni uthabango vele lowo muntu izani izani uthabango abantu besindebeleni bayasiyangisa kakhulu ukuthi yibo abachitha izinto i-CCC yayizwinile kuhle amasithi emaningi uthabango wangenela wachitha ngoba sedisiwe uthabango kathensi usevoce wavuta i-CCC seyiqedile sekusemgcekeni ukuthi vele nangwezani uthabango ngwezani ngwezani uthabango lo kodwa ingqondo yakhe iyimbi ngoba abantu bezimbabwe bathwele nzima
Vuli kaStudio 7 njani sifisela umnyaka omutsha sonke hayi ilizwe lezimbabwe kunzima bantu indaba yamanzi le mina vela ngokuyizwa kwambili ngizizwela nje ulimi lwepolitics kuphela ikwenito siyazi ukuthi nje ungabona ezimbabwe sukulokusajesta ukuthi hayi lokho kujwayelekileyo akumiwe kuqala uhlelo olutsha ukhona omunye osefuna ukudla khonaphana yabona indaba yokuthi ikhansili iyekele upha abantu amanzi sukufuna ukubuya abanye abantu abavela kwezindawo hhayi ngamazwi abuhlungu anzima abonisa ukumnyama kuphela phambili mhlawumbe ujoseph juma labogawule yokuphela abazabo abazoza bekhululekile bekholisa kule nto ekhulunywayo kodwa ngiyazi umphakathi uzawuhlungu kakhulu ukhona vele usifuna ukuthi aze kwaphana angenise isihlobo sakhe kungeniswe abanye abantu abazabe bezokudla izimali kuphela singakhangela indawo egodini kobulawa kwathiwa khona hhayi namba abantu bazolungisa igodini yabulawa le ndawo kuze lamhlanje kukhulunywa ngayo isibhedlela sikankomo kakukhulunywa ngakho umgwaqo wenkayi kuningi kwakukhulunywa sokuthole kuthi zwi
labo ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo kulivetok lamhlali khumbule kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection sixoxa vulwa kwezikolo luyalandela ke lolu hlelo hayi ke isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile mhla Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.